Jara iri kuya kapenga iri ndaka famba kubva kwa Mutare kusvika kuchivhu ndikaenda Masvingo ndikasvika kuGweru recently ndichikandura hangu zvimwe asi njira ndakaona hapana pandakaona pangani chechechepa pakagutwa njara yatina muZimbabwe yakasimba chechechepa zvimwe toda tibise hombe ndindoga tikisisa tava kubatsirwa nevamwe
vamandaza manzwa zvataurwa navaziswa uyewo mamiriro akaita nyaya dzenzara dzatiri kunzwa munyika.
Aiwa, ichokwadi kuti mvura rwendo runo haina kunge yanaya zvakanaka. Naizvozvo nzvimbo zhinji hadzina kunge dzawana mvura yekuti vanhu vangakwanise kudyara. Kana vakanga vadyara zvizhinji zvaakuoma nekuda kwokushayikwa kwemvura. Vane pavangangonhongawo napo ndevaya vakanga vadyara nemvura yekutanga uyezve vadyara aya anonzi mashort season varieties ndo vangangonhongo zvishoma. Asi nyika yese jekerere yakatarisana nenzara. Asi zvinhu zvatakugara tichitarisira gore negore kuti nekuda kweclimate change zvinhu hazvichanyanyomira mamirira zvakanga zviri makare. Saka zvakudiwa kuti nguva nenguva tigare tichigadzirira kuti ramangwana kana nzara yaita tinobata papi, tichabatsira vagari sei kuitira kuti vasafe nenzara. Chinotifadza ndechekuti mukuru wenyika mushure mokunge vaongororo semaongorora vari kuita nguva nenguva vari kutivo hakuna achafa nenzara. Ndinodaira kuti vane plani yavainayo yekuti vanhu vagokwanisa kubatsirika nekuti nzara zvechokwadi iriko.
Vaziswa, munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navamandaza? Hanzi mukuru wenyika akati nzara iriko hongu asi vakagadzirira.
Pane nyaya pakugadzirira, hapana gadziriro. Nyaya yekuti panoita nzara from time to time inozikanwa muZimbabwe kuti tiite mamakore akati kuti tiine maguta, mamwe makore akati tiri munzara. Tiine madhamu akawandisa, mamwe achangopedzwa kugadzirwa, machinogadzirwa akazara mvura haasi kushandiswa. Irrigation is very little, I don't know what percentage yatingati utilized for irrigation purposes. Tiratati isusu vanhu hakuna anofane nzara kutaura. Asi taziziva isusu mumaruva matinogara kuti zvinhu zvizhinji kana zvekudya rubatso rwakuya runosarudzwa vanhu. Vanosarudzwa according to party, vanoonerwa according to list yekuti uri muselu here, maselu anenge aisabhishe nemusangano. Saka vanhu vazhinji veruzhinji vachafa nenzara. Hasati tanzwa gadziriro. Chimwe chasati tanzwa ndechekuti masabhi akaitwa here, vanhu veZimbabwe vakava kuziva here kuti exactly how many people are affected. Kana president vativo tichamita manidzi yemunhu wese hakuna achafa nenzara, vane mareserves acho iranokwana. Normally kana pakapaita nzara zvafa neino kunotsvakwa international help. Mwana finger chain anofira mubereko.
Tinzwa vamandaza. Vamandaza, hanzi navaziswa nyika ngaingobuda pachena itaure sezvakaitwa neZambia kuti zvinhu zvakaoma muno kuitira kuti vane rubatsiro kubva kunze. Tingaona zvichiitika here izvi?
Vakandemiri, chatinofanirwa kutenda ndechekuti kana mukuru wenyika ati hakuna achafa nenzara, kureva kuti vane urongwa huripo hungave hwekuenda kumainternational organizations and partners kana dzimwe nyika kuti vabatsirikane mukupa vanhu zvekudya. Asi ngatizive kuti nyaya yenzara yatiri kutaura nezvayo yauya mumwaka uno mushure mokunge mwaka wapfuura takanga tambokohwawo. Saka tine pekutangira.
Vaziswa, mataura nyaya yekuti chikafu chiri kupiwa chakatariswa kuti munhu abuda mumba maani, munoona here izvi zvichizoitika tichinzwa kuti chikafu chinopiwa nemasangano akaita sana WFP nemamwe anenge achipa rubatsiro?
Tikuona ndezvekuti izvo aya anopuhwa through government, anopuhwa through masabhuku, vanopa through mafenga mastructures avo. Ndo pane dambudziko ratiri kuona kuti kana chipuhwa nepark structures kusarudza kuripo kutinda tende kana kuita kuita president kuri kuti ayo munhu wese achabatsirwa. That's doctrine yedu kezi kuti kai munhu wese abatsirwa, especially the main defense responsibility ya president ne government kubatsira vanhu. That is also in constitution kuti kana paita tambudziko wakadai hurumende inobatsira vanhu.
Eti Pete Chirongwa wamandaza, hanzi nyaya yechikafu inopedzisira yaiswa zvematongerwo enyika, munoti nenyaya iyoyo?
Sekutaura kwaita vakuru vandiinava, itarisiro yemukuru wenyika kuti kudya kwese kunofanirwa kupiwa vese vavanotungamirira munyika, kureva kuti munhu wese awirwa nedambudziko. Saka vavanotuma vanofanirwa kuita sekutumwa kwavanenge vaitwa napurezidendi. Kana ari sabhuku, sabhuku haasi mukuru westructure yemusangano, mukuru webhuku raanotungamirira. Saka anotungamirira munhu wese ari ma anoenda kuZioni, anoenda kuRoma, anoenda kupi nekumi, anotungamirirwa imomo. Saka tiri kutarisira kuti izvo vachapiwa masimba ekupa chikafu ngavape sekutumwa kwavachaitwa nemukuru wenyika. Nekuti mukuru wenyika ati hakuna anofa nenzara.